manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7 2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 banga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Banga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende. Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, banga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekuNorton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 million chaiko. And then imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefojenonzi Saltlakes yataipa mafertilizer varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo. Saka inini semukuru wekambani major shareholder vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukatadza kubhadhara pane security yaunopawo kubhenki imba nezvakati wandei mashares kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa izvozvo vokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikabze mari yavo kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare and izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muZimbabwe hazvi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba. In fact story nani ndinofara kundinoonekwa semunhu anokwereta mari kubhenki not anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana hawo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Andina kana chikwereti, of course. Ndakatora chikwereti 2010, which was 38,000. And I pay all. And that chikwereti andina kishungo chitora ngetema agriculture. Saka takatora ndikachibhadhara chese nematatle deeds aku. Nanhasi vanawo matatle deeds angu. Handina kana chikwereti chekubvunza CDZT yacho. Kana ndichikwanisa kudoneta mari, dzinokwanisa ma 30,000, 40,000. 10,000 ndozo gara nechikwereti.
Vanomirira Nyanga South mudare paramende vari nhengo yeZANU PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupamandi wanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zvuru mazana maviri kubhanga iri.
Mumazwi mashomanana ndingangoti it's a fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nekuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya takatarisana neni. But ndoziva vamwe vane mazita avo ipapo vakatoburitsawo mashoko ekuti haa ndezvemanga ndezvematsotsi ari kuda kungosvibisa mazita avanhu pasina mhaka.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veCBZ kuti tinzwe kuti nyaya iyi iri kufamba sei sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Gweta vatenda ibiti vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidzamara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKaine Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi, saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillas Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015.
Vakati minisa vauye vaudze imba ino kuti ongororo netsvagiridzo yekuti vadzamara vakapambwa vakaendeswa kupi yava papi kana vasina kuwanikwa nekupfuura kwenguva yakareba. Vauye vataure kuti mhuri yavadzamara iwane maitira ingaita tsika yavo yokuviga vadzamara. Saka minisa havana kuzviita. Vangazviita here nhasi kuti vaudze nyika ino nyaya yavadzamara kuti yapapi? Asi vose voda kuziva kuti vadzamara nyaya yavo yakapera chii, nokuti ikodzero dzomunhu weZimbabwe kuprotektwa nomutemo weZimbabwe.
Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vave kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivi kanwe kuti vari kupi. Dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaPatson Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvichitevera mutongo uyu uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa, gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidzamara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaPatson Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidzamara trust. Zvichakadai, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende dzipiwe madiplomatic passports. Vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. Vaparadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachaatorerwa. Mune imwe nyaya, nhengo dzeparamende dzeMDC dzaramba kuziya Bill Remendence of Peace and Order dzichiti dziroda kutanga dzaona zvakashandurwa pabhiri iri mushure mokunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee yati bhiri iri rinotyora bumbiro remutemo yenyika. Vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly vaWilliam Mutomba vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC uye gurukota rezvemukati menyika vaKain Matema vachiti vachauya nebhiri rine zvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yanyorera nachibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kutitsvakira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nokuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi pari zvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare pari zvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atiri kuita kandodaira masvondo mashoma nanapfuura aya zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwayo kune thermal power station iyayi. So already isisu maketi yedu ka iri kunida more marasha than are available. So kuti titange kuexporta isati tasatisfya yatingati domestic requirement yedu, it's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vativo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. VaMuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Wange Colliery neMakomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichiita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump varikushanyira Dayton kuOhio vachitaura nevanhu vakapfurwa nemusi wesvondo. VaTrump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabvakure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabvakure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti sangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvarwa zveZimbabwe, izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vativo pfuti dzakasiyana-siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Sibanda.
Nezuro manheru, zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashopu mavanotengesa. Ndokutandamisa vanhu kubva nenguva dza5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUvel. Asi tataona chitika nhasi ndechekuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvo kuti chataitika ndechipi, nekuti patatidawo tinosvika ipapo hatina kutenderwa zvisvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo, uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana kuti hauna mapepa. Kana watorwa zvonzi uchanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga pane helicopter yanga ichingobhururuka pamusoro pemabhilding ipapo, vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasasvedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosungwa?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibakwa. Kana uchinge une bepa chero iri asilamu chero chichi unongotogwa, zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndo chinotinetsa ichocho, nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi, ndosaka tinoda kuti tinyatsoverifya chaizvo chii chaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa, varidzi vasipo, uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa, zvinotoratidza kuti gavhumendi iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumasure kwavanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei macriminal activities, hapana xenophobia. Iyi ndiyo inenge ichinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negavhumendi.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivi, nekuti nzvimbo iyoyo inogara vanhu vakawanda, vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamaa muchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona iko zvinotanzwa kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo nawo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine machi musi wa21 August inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa, nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashopu zvaigara zvichitaura zvichiyorerana nameya kuti aiwa, taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo tichitorerwa mari nembatya. Kana hurumende yemuSouth Africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare muSouth Africa, ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa, pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maAK-47 mumashopu iwayaya. Chukuto tishamisa mjo kuti atisa tabonzo wakuti pane mwoswa Zirubiti kwa nilani wa zoru pano kupura na kurubiti Katatino zandu kwa kuti mapurisa ndio wanga garachungo kupura vanu Achishamisa me live ammunition Saka nasi kutitinzi wakuti pawani kwa puti Uye vanu wari grema shopo wa shipo Kini tino vundu kana kuti atisa kuti puti zanga sakara ziri mwere Kana kuti iputi za wawia nazo kuti watuwa zoti wanano vakunze Waru kuita zwa waru kutawara isu
Avo vanga wari sachigaro ve African Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vari parunari South Africa na Jonga Kandemiri we Studio 7 Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera
Mumwe mugari wekuhobos kwa mutari amai patients montero vanomuka mangwanani vachida kugadzirira vana vavo chikafu chekudya vasati vaenda kuchikoro asi pano muka vanowana magetsi asipo izvo zvinopa kuti vatadze kubikira vana vavo amai montero vanoti nguva zhinji vana vavo kusanganisira vane vavo vari kuenda kuchikoro vasina kudya kwemangwanani kunopisa kwakaita sebota kana svutugadzike
zviri kutambudzika nenyaya yemagetsi pakubikira vana makuseni tichimuka vana vanenge vachida kuenda vadya saka nenyaya huni futi huni dzinenge dzichidhura saka panguva yatinomuka magetsi kunenge kusisina saka vana vanozoenda vasina kugeza mvura yakadziya uye vanenge vakuenda vasina kudya zvinhu zvakadziya Ndiyo matambudziko atiri kusangana nawo.
Amai Montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta remutare vanoti kushaikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo.
Kushaikwa kwemagetsi kuri kutotisvota isu nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda transmission hakuna TV hatichatoni matv TV dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress no stress dzacho hobo dziri kutotisvota isu.
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno mamutare Chantel anoti ari kurwadzikana nekushaikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu
homework dzatinopiwa nematicha tirikutadzo dziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge chida makendru end of which makendru achari kudhura vabereka havana mari isu tinenge chida kunyora homework saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge chido makendros
matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu Rekariba yadzikira zvikuru mutauriri wezesa vafulad gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa hurongwa hwekuwanisa vanhu magetsi
hurongwa hwetinoburitsa yatinotiya publicized load shedding schedule inotaura kuti kubva pakataridza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya saka inotoisa load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo akadambudziko ratiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts
Senzira yekurerutsa dambudziko rekushaikwa kwemagetsi vagwasira vanoti kambani yavo ine hurongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo zvesa iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika.
Stage 1 notana na mvura yese magetsi anoenda asi anoenda makuseni kubva zvekuna 5 kana 10 ozoenda futi pana 5 kana 10 taita dambudziko remagwenya edu anyway in the country tinoenda pastage 2 inova yemagetsi anoenda pa 5 makuseni aidzora na 10 manheru panochinja zvese izvozvizvo macustomers edu anoziviswa mumaradio nemutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita tukaitwa swimming pool yakaita
sisi. Asimwe mudzidzi pachinoi University of Technology va David Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji, mazitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonodzwa.
Ya zvino konzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachisa mafiriji dzinozogumisira dzaora ende hapana kuona murasira muriwo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinotizivisa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafoshunichasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti zesa ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange hazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saMai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chirunguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dara Naonias from Cape Town, South Africa. Tukumbirova munangagwa kuiza uya pamhepo tivakumbire mune zvakanaka tivataure navachamisa. Tachikumbiro kana vachamisa vachikwanisa kuti vauye na 8 ka tikwanise kuti titaure nao paipa pamunotivisa chirongwa na 8 paipa. Tombotanga kutaura naivo vachamisa tinzwe kusaidhi kwavo kuti vari kuona zvakamira sei kuti vaende vataurirane navamunangagwa.
Muri kutaurana anonzi Professor Mapendere, ndiri paUniversity of Western Cape, Cape Town. MuZimbabwe hatingi situation iripo ika inotoda kutoti vatungamiriri vemapato vasangana. I think kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepa naone maudio anenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidhietwa neindependent convener anonge achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro hatingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Ndonzi Anderson Kaitaranda from Cape Town. Tichenge dziri muZimbabwe henani hando neZANU-PF ichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvame chose. At the same time hazviite against the MDC joinane neZANU-PF because zvangoitika kungowedzera lifespan yeZANU-PF because zvangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vachishandisa MDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Vatereri, musa kanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi pa Live Talk. Apo jonga na Chris vanenge vachitaura nemi nezviri kuitika kuSouth Africa, uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanhu vazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rotatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara ava vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah kana kuti PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo enkulu ngolesithathu umhla ka 7 Ncwabakazi 2019 ngopraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbali ofunekala kulapha eZimbabwe. Kuleka umbali omnene kakhulu ikwane kumeka wathi le imkani kakhulu ukuthi inganyedisa ukuthi ivale isithethe lezi sithiwe ikwefuneka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbali ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
EleIndia ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uZulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have an excellent rapport between the Prime Minister of India, His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe leIndia selilohlelo lweIndia Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni eAfrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu. Owakhathi eseleZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa ikusolakala kwemali yokuthi amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi umnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhatshe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezelela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe
leIndia yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwana. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqakathekanga ukuthi uhulumende aqhatshe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi wokade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhatshe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe amalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Eze udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangitakaza. Kabaqale belungise vele i-coal ekhona lana, beyilungise yenele isi-supply, isifakele nje lathi amagesi wazothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, hayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lumsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagetsi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugetsi ugetsi ofika ama megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts viki zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikwelede alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imnali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi sithiwe ikwehluleka kwevesa ukuthi iyenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizizezaa zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekala kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sofika ekuphetheni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hhayi ilizwe liyizivela likaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibaphale igeseni ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezimbabwe bengaphumi. Ukathi yabona ukuthi sokusebenzekanjani ukuthi abantu bezimbabwe bacrosse iLimpopo bangene e-South Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki eliphelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleka ukuthi igcine amalayithi e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe, yipolitics edlalwayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi
bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele South Africa ngoba becabanga ukuthi e-South Africa kungcono. Akula kungcono lapho e-South Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebe nje amalanga amalutshana nje ukuthi i-Eskom layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakho lokhu kwenzakala kwezimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungule Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakubulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow.
Indaba ekhona lapha ukuthi uhulumende wethu galandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuthiwa isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izinto sezithethwe. Uhulumende ulomlando wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikweredi azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilala ukuthi khona izikwelede lezi azi-oditwa. So mina njabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana iZim Court ikhankasela obana i-Ministry of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele i-recapacitetwe kodwa sananzelela ukubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingasoyelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni. Singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi-odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo sibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi kule 15 billion eyahambayo. Asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion le isingakhona ukubhadala izikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo. Ama-minerals, amayinwa, ebapumabhoda, imali ziyangena. Zingena nge-forex, but sinezikwerede. Singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo, inkokheli esembusweni ichaphaza inotho, ingadingi amacebo lembono yabo, okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and Its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 157575 kilohertz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ingxaba ngxoza eziqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa lamapholisa awe Johannesburg iningi labo lingabe Zimbabwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitente echingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle ochiyeneyo basembukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamukampani la abathe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukisweni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutsheneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu, njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefika Italy ese India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. Uzulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela yeprescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFA eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni eyodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani eFirst Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo owe-medical aid ephansi kohlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga, njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine akhoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, Abe Health Services Board lamanye, njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leli-Johannesburg kwele-South Africa ngemva kokuba amapholisa eqaqele lelo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele-South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edluleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlukuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalwa ngele zindlini zabantu uthi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba, kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungenabantu ey'tolo, kanti futhi njalo nabanikazi bamashobhu vele bebengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethwe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanama phepha abavele bathathe umuntu eyizele ihambela abuze ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni, kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisasho lutho ngoba sokumele uphinde ithathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufuneka ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi wakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye bangaki kahle kahle ababotshiweyo abadojiweyo ngamapholisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7, that is sisezwa manje siyaqiniseka ukuthi kulabadojiweyo about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangaki?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwaphi amazwe. Esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu ababedojwa ngabantu bokuza indawo le esikhuluma ngayo ekujiphi no-Troy no-Delvas no-Fanfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha e-South Africa khulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadojiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabobuza lapha e-South Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele kwizibhamu zabo zama-rubber bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kanti kwenzakalani kodwa besebexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amaphoyisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi ngaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani aweZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBilitana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya.
uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umcimbi lo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli ihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplaza eliseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aishal, DJ Zindle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigray ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bekulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale beheadliner or besupport bengama supporting acts. It was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but izimfest lonyaka isikhumbulile.
Usisa senkosi ngomunye njalo wabaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estejini lapha, abantu bebebanenge kade bezobukela abalandela imculo yethu yabantu baseZimbabwe. Labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye bavele behlala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele uqhathekiswe yabaculi bonke beZimbabwe kungabi lenketha bechabe.
Kuhle kakhulu ukuthi onkonje uperformela abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngakufanga ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu base Matabeleland. It's like asiqhathekiswa kakhulu lapha kuZimfest. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye. EZimbabwe kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kula yonke imhlobo. Lathi sifuna ukuthi siqhathekise kube le fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazana injabulo ebekhona kulomcimbi. Abanje ngomnunzana bekuthemba afuyana.
Into engikholise kakhulu number 1 mina njengomjida ngikholise ukudla, ukudla beku right. And i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engeke ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Omnunzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfest ubuphambili.
Pa eZimfest ngibuye nonkosikazi labantwana, and this year iZimfest ithanda ivenue yangkhona. The farm is nice views. It's a different venue from last year. Ayikho kuma residential area, and ama queues etshwaleni this year is better and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kumagama so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody's just socializing and everything is just really organized. Baba labantwana and they seem to be enjoying themselves too.
Baqolo nje abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala. Kwadliwa, kwawoswa inyama, kwagidwa, kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfest ka-2019. Silethemba baqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba olonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti ke abaningi bebesola ukuthi ke abaculi abavela ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthu ziyathunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo ke abavela kuntuthu ziyathunqa. Kukanti ke emzile bemidi yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba ke abanathayo bakhale kakhulu. Nimele Studio 7 Maplaza neLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bekukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngaseLondon emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.